manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 4 2020 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoramba tichikurudzira kuti vanhu musafambe kuenda kunzvimbo dzekuripota coronavirus senao kana zvichiita imbomirai mozoti moenda tanzwa kuti chirwere ichi charerekwa kana kuti chapera.
Hurumende inoti ichange yave kurambidza vanhu kungoshanyira dzimwe nyika zvikuru dziri kunze kweAfrica dzine chirwere checoronavirus. Hurumende yakwira kuSupreme Court ichipikisa kuwanikwa kwakaitwa vaJob Sikala vasina mhaka pamhosva yavaipomerwa yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votarisirwa kutora matanho pazvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende yavaMnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende ichange yave kurambidza vanhu kungoshanyira dzimwe nyika zvikuru dziri kunze kweAfrica dzine chirwere checoronavirus uye vashandi vose vehurumende havachatenderwe kuenda kune dzimwe nyika. VaMnangagwa vanga vachitaura pamusangano wePolitbureau webato ravo muHarare nhasi. Hurumende yakatozivisawo kuti haisi kuzotendera vanhu vanobva kune dzimwe nyika kuti vapinde muZimbabwe vasina magwaro anoratidza kuti vakachenurwa kuti havana chirwere ichi. Zimbabwe inotiwo iri kuongorora vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzakasiyana siyana uye vamwe vashanu ndivo vakambogara muchipatara cheWilkins Hospital icho chinorapirwa vanhu vane zvirwere zvekutapuriranwa. Kubulawayo vanhu vanoenda kuchipatara cheThorny Grove icho chiri kugadzirwa pari zvino. Mazuva mashoma apfuura Zimbabwe inonzi yakavigawo mumwe munhu ainge abva kuChina akafira kuKenya anofungidzirwa kuti ave nechirwere checoronavirus. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Portia Manangazira.
Chakatomboita chituna chakauya chichibva nekuKenya asi nenyaya yekuti akanga ambogara kuChina mwedzi usati wapera chakangosupevhaiza idereya yacho maringe nechirwere checoronavirus. Saka surveillance tinode kuramba ichinonga vanhu vakadaro. Kune vamwewo vechichinese vari kutambudzika kuwana mavhisa kuenda kune dzimwe nyika kana vachibuda muZimbabwe. Tiri kuvapa mukana wekuti vaongororwe vawane kuenderera mberi nemabasa avo. Asi kana tiri kutarisa vaenzi vatiri kutambira kana maZimbabwe ari kubva kunyika dziri kuripota coronavirus China nedzimwe nyika dzatinoka 29 parishoni tatodarika 5,000.
Pamatiwo kana musina kunyatsogutsikana munobatsira pakuvigwa kwemunhu anenge achifungidzirwa kuti angave nechirwere ichi zvii chaizvo zvinenge zvichiitwa nebazi renyu munhu akadai anenge achivigwa sei?
So isusu kana paine chifungidziro cheinfectious disease ndofunga makanzwa WHO director general achidedzera kuti inonzi public health emergency of international concern. Saka kana paine munhu afa achifungidzirwa kuti angazove nechirwere ichocho chinotambidzanwa hatichobvumidza kuzovhura coffin yake. Inenge yakaitwa yatinoti hermetic seal izvozvo zviri part of the global health agenda. Saka mapreserverwa ari zvinoitwa uye mamisiro avanomuita mucoffin anoita kuti hama dzake dzikwanise kuona kuti ndinengi oita zvavo bini asi panenge pasina kuvhurwa kwehermetic seal iyoyo. isusu tinobva tangotambirana nebodi iyoyo kuairport toramba tiri pamwe chete nemhuri nevari kubatsirisa vemafuneral parlor kusvika mutumbi watovigwa kuti timeke sure kuti hapana vemhuri kana vekumafuneral parlor vangatambire utachiona iwayo kuburikidza nemaprocesses avanosiita kugadzirira burial. Saka zvakadaro takangotambirana nebodhi iyoyo takabatana nevesiti yeFarare sekutaurwa kwandaita ndivo vane mandate munyika yedu yekumaneja nekudzivirira mainfectious disease. Saka timu yavo yakatongochingurana nehama dzaiyisikotambirawo vekufuneral parlor kwakutoita mameeting kusvika vaenda kumba kunoita zvinonoitwa kumba kusvika vasvika panzvimbo yekuradzika mutumbi wacho. Tinoramba tichikurudzira kuti vanhu musafambe kuenda kunzvimbo dziri kureketa coronavirus senao kana zvichiita imbomira imozoti moenda tanzwa kuti chirwere ichi charerekwa kana chichapera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vari parunare muHarare. Hurumende yakwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa kuwanika kwakaitwa mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Scala vasina mhaka pamhosva yavapomerwa yekuda kupindigura hurumende. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Hurumende nhasi yasimudzira nyaya iri kupomera vaScala yekuda kupirigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Magweta ehurumende asvitsa kudare reSupreme Court mapepa ekupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro kumasvingo iro rakawana vaScala vasina mhosva. VaScala vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kutsvaga uta nemugate. VaScala vati zviri kuitwa izvi inzira yehurumende yekuedza kumbonyikidza utungamiri hwebato ravo.
Ndazivisa magweta angu kutofana kunozvipikisa kudare redzimhosva nokuti state yakuda kungoita harassment nepersecution chete panyaya yavakaruzva zviri pachena. Kunyange nyaya iyi vakada kuinda kundoapila mwedzi chaiko chaiko kunoti haa nhaye mwedziwe tipei kuti Scala ane mhosva hapana chavanobura. Saka uku kwakungoda kungondishungurudza nokuti asi hazvinei ndiri murume ngaatiende mberi dzimo racho ngatiende naro mberi tione.
Zvichakadai mapurisa emuHarare nhasi asunga kanzura wemeborain vadenford ngadziore maererano nekuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC pakati pedhorobha reHarare svondo rapera. Vangadziore avo vasungwa vari pamatare embare magistrate court pavanga vachifambira imwe nyaya yekusungwa kwavakaitwa zvitevera kuratidzira kwavanonzi vakaita pamatare eHarare magistrate court muna Gunyana gore rapera. Vaudza Studio 7 vari munzira kuendeswa kukamba eHarare central kuti mapurisa ati avasungira kuratidzira kwesvondo rapera uko kwakaitwa varatidziri ava vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Gweta ravangadziore vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti vangadziore vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo pataenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti dzinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro mutongi wedare reMajor Street vaishonisu Matova vatora mutongo wekuti hurumende iferefete kutotywa kunonzi kwakaitwa vamwe vatungamiri vesangano revadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vari muusungwa gore rapera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi zvakare.
Nengo dzeR2s dzinoti munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere sachigaro weR2s kumashonaland west vamunyaradzi Ndawana gwete reR2s vaDouglas Coltart namuzvare Jessica Drury vanove nhengo yeR2s vakasungwa muna kubvumbi gore rapera vachidzidza zviri mune rimwe bhuku rinonzi Pedagogy of the Oppressed. Gwete revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vaudza dare kuti vasungwa ava vakatotywa vari muusungwa nevari kufungidzirwa kuti vasori. Asi gwetere hurumende panyaya iyi amai Patience Chimasuru vaudza dare kuti hapana umbo kuti vasungwa ava vakatochwa zvabva zvapa mutongo wedare kuti ature mutongo wekuti hurumende iferefete nyaya iyi uye kuti idzoke nezvainenge yawana kudare musi uchatanga kutongwa nyaya iyi musi wa 6 kubvumbi zvataurwa namai Mutetwa zvatsinirwa navachere
parizvino mudare ratapinda nyaya yedu yanzi ichaenderera mberi musi wa 6 gweta redu rakumbira kuti ringe richipiwa umbo ruda kushandiswa ne state panyaya iyi kuti rikwanise kugadzirira dziviriro yatinoti defense saka tichakwanisa kunge tichipinda mudare musi wa 6 uyezve mutongi apa atonga achitaura kuti prosecution inofanira kunge ichi investigator nyaya yekutoshwa kwatakaitwa kushungurudzwa kwatakaita tiri mumaoko SDIO uyezve nekutipa tsvagwe zvinhu zvakabiwa zvinosanganisira speaker zvakatorwa panguva yatakapambwa taita musangano wataita
vandawana vaudza Studio 7 kuti bhuku ravaidzidza nezvaro iri harina chekuita nemhirizhonga
ibhuku nderevadzidzi kunovaudza nzira dzekudzidzana zvakanaka inonzi pedagogy of the oppressed ibhuku rotovhura vanhu pfungwa pamamiro ibasa revadzidzisi kunyanyisisa harina chakaipa chekuti rokanganisa nyika rotoverengwa mumadzidzo ezvikoro mumakoreji ririko vari kuverenga mumudzidzo zveuticha vanotoverenga bhuku iroro
hurumende inoti nhengo dzer2s idzi dzaida kuzoita zvemhirizhonga kana dzadzidza nezvebhuku iri paworkshop yadzaiita pane imwe imba iri mumusha wegreystone park gweta revasungwa ava raudza dare kuti mapurisa akapinda pamba apa asina mapepa aiva pamvumo yekuita izvi kana kuti search warrant ndokusunga vasungwa ava avo vavanoti vakazotochwa nevasori vari muusungwa panzvimbo isiri kuzivikanwa kuti ndeipi vasati vazoendeswa kumapurisa pakamba yeHarare Central ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Apo hurumende yeAmerica iri kutarisirwa kuzivisa chero zuva danho rekuti ichawedzera here kana kubvisa zvirango zvakatemerwa muvakuru vakuru muhurumende nebato riri kutonga reZANU-PF vakawanda munyika voita muonero wakasiyana panyaya iyi Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Komiti yeSenate yekuAmerica inoona nekuzvidzana nedzimwe nyika yakanyorera kugurukota reAmerica rinoona nekuzvidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo pamwe negurukota rezvemari vaStephen Manchini ichikurudzira kuti zvirango izvi zviwedzerwe mugwaro radzo kumakurukota maviri aya nhengo dzekomiti dzinoti vaJim Risch veRepublican Party navaChris Coons veDemocratic Party vakati America inofanira kushandisa zvirango kuitira kuti hurumende yeZimbabwe ichinje maitiro ayo iremekedze kodzero dzevanhu bumbiro remutemo kupedza uori pamwe nekuona kuti munyika mave neutongo hwejekerere vamwe muZimbabwe vakaita sava Johnson Chirwa vanotsigira muono uyu vachiti semaonero avo hapana chakaipa sezvo zvirango izvi zvakanangana nezvematongerwo enyika
I don't think ane effect kune isu upenyu hwedu nekuti wagara wakadaro America ndo iri kututumidzira chikafu kuno rupo machembere saka ma sanctions ndema politicians vatongi vavo ndeyavo ivo
mumwe mugari wemuHarare vaJimmy Moyo vanotiwo vanotsigirana navachirwa vachiti vatungamiri vemuZimbabwe vanofanira kuita zvinhu zvinoita kuti zvirango izvi zvibviswe vamwe vanoti zviri pachena kuti America inopa rubatsiro rwakawanda kuZimbabwe nekudaro zvinodiwa chete kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika asi vamwe vakaita sava Thompson Lunga vanoti zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika
masanctions ndaani ndeemaleaders rekati ndeezimbabwe hatichaziva mandi weasafaring tese pamusaka pemapoliticians ende masanctions haana kutangwa naleader aripo nhasi minzi akaiswa neamerica andimeans america iri against zimbabwe saka food inouya ku is it good
sachigaro wekomiti yeparamende inoona nekuzvidzana nedzimwe nyika vakindness paraza vezanu pf vanoti zvingave zvakaipa chose kana america ikawedzera zvirango izvi sezvo zimbabwe iri kuvandudza mitemo yayo pamwe nekuita zvese zvayakanzi iite nenyika dzakaita seamerica
tiri kugadzira zvese zvavari kuda kutiite tiri kuita saka hazvibatsiri kuti vange vachiisa zvimwe zvirango vachiwedzera zvirango zvichiendera mberi Iye zino wanafona kutotera zakaita EU. EU yaka bisa zirango. Kuna wangu wanwedu wangu wanipa zirango. Zino wazunu zakanaka. Ende tiliku swamba tukuta wala navo. Ende kana yewe kwa Amerika. Vai kutuma wachiwe ya tijizona navo. Ambasada wache tunota wala nae.
Vakasano bata chinjimbo che gurukota. Reshe kushiza nane zimwe nyika. Va Amon Murugiravano ti. Urumende Zimbabwe. Ino ramba yaka milanere kuti zirango izia. Jisipa mtemo. Sejo jisina kutenderwa. Ne sanga norembatani zvonyika dzepasi rose reUnited Nations nekudaro zvinofanira kubviswa
kana mukavona pane mutemo unonzi Zidera. Zidera haina kunyorwa zita romunhu, yakanzi Zimbabwe. Vanhu havangokotaura vachiti target kudi asi you harm one you harm all. Ndonyika nyika vanhu. Saka tinga swere tichitaura pamusoro pokuti targeted man targeted ma sanctions basi.
Vanoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa Movement for Democratic Change muzvare Gladys Shachwayo vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza pachena kuti Zimbabwe iri kutadza kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika.
Dai takanga tiri kuita zvinhu zvatinofanira kunga tichiita kwete nekuti dzimwe nyika dzati tinofanira kuzviita aiwa, asi nekuti ndo zviri muconstitution yedu. Bumbiro redu rinotaura isusu kuti tine political diversity, tinofanira kurespecta opposition, tinofanira kurespecta kodzero dzevanhu. Masoja anofanira kunga ari masoja enyika kwete masoja ebato. Ma courts anofanira kunga akazvimiririra. Ma institutions estates anofanira kunga akazvimiririra. Asi zvese izvi ndo zvinhu zvatisiri kuita. Ndo saka ukama hwedu nenyika zekunze uri kuramba kuchinetsa.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti havabvumirani nezvirango zvinotemerwa vanhu kana makambani muZimbabwe, asi vakati hurumende inofanira kubata vanhu zvakanaka, vachiti kana izvi zvikaitika panenge pasina chikonzero chekuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
So zvese zvemasanctions zveAmerica vanoti vadaurinywa isati huwirira navo, asi kutongo wezanhu woudzvanyiriri zvefuti hatihuwiri navo. Asi pane zvinhu zvatinokwanisa kuita isusu tega pasina maamericans. Kurega kuba hazvidi kuti maamerican apindire kuti vanhu tingorega corruption kana kurega kuponda vanhu kana kuti masoja asapindira maelection. Hazvidi maamerican. Saka hurumende yeZambia inofanira kungonyadzidza maamerican yosiyana neunhunzva tinhu zvahwawo zvinhu zvavo zvisina basa. Tione kuti vavane vachiti masanction vane vachivaisirei.
Pane vanhu nemakambani vanodarika 140 vari pazvirango zvakatemerwa neAmerica izvo zvakatanga muna 2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvezvirongwa zvechimbi-chimbi musangano reWorld Health Organization muAfrica anoti dunhu iri riri kugadzirira kurwisana nechirwere checoronavirus. Vamwe vakuru vakuru mune dzimwe nyika vatiwo vari kuvimba kuti neruzivo rwavachangobva mukuwana mukurwisa chirwere cheEbola zvinogona kuvabatsira. Mm-hmm. Makwikwi ekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica anenge asara ave vanhu vaviri chete mushure mesarudzo dzakaitwa nechipiri pakati pevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden nasenator veVermont vaBernie Sanders avo vanozviti vanorwira utongi hwejekerere vagara vachipesana nemaonero ebato ravo mune dzimwe nyaya. Nyika dzakawanda pamwe nemasangano akasiyana siyana pasi rose dzave kutora matano akasiyana siyana ekudzivirira kupararira kweutachiwana wechirwere checoronavirus icho chinonzi chabata vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe pamwe nekuuraya vamwe vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti hapana mushandi wehurumende achabvumidzwa kufamba achienda kunze kwenyika. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinonziwo riri kukurudzira matano akasiyana-siyana ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus anosanganisira kuti vanhu vasashandise mari asi kuti vashandise makadhi nezvimwe. Mari inotyirwa kuti inogona kuti ikonzere kupararira kwechirwere ichi. Banga repasi rose reWorld Bank pamwe neve IMF vakazivisawo nezuro kuti gore rino havasi kuita misangano yavo yepagore inositirwa muWashington DC nekutyira kupararira kwechirwere ichi. Gore rino masangano maviri aya akati achaita misangano iyi achishandisa madande mutande kana kuti virtual format. Uyewo nyika yeItaly inonzi yazivisawo kuti ichambovhara zvikoro kwemasvondo maviri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana-siyana, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande.
Coronavirus yava kunzi COVID-19, chirwere chacho chiri kuramba chichitekeshera pasi rose. Asi pane mativi maviri atinofanira kutarisa maererano nezvechirwere ichi. Kune rimwe divi tiri kuona kuti manew infection kana kuti yatinoti incidence kuChina iri kudzikira. Saka kureva kuti kwachakatangira kwacho manew infections ave nani tichikombeya nekunze kweChina. Saka zvazvinoreva ndezvekuti chirwere chatekeshera zvikuru kunze kweChina asi chakutidzikirei munyika yeChina. So tinoratidza kuti pasi rose panofanira kudzidza zvekare nematanho akaitwa neChina kuti inge ichikwanisa kudzikisa mainfections aya kubva pakatanga chirwere ichi muna December kutanga kwaJanuary.
Tiri kuonawo nyika dzakawanda dziri kutora matanho akasiyana-siyana. Matanho iyaya muri kuona ari kubatsira zvakadii?
Chakakosha pari zvino ndechekuti vanhu vasapanike, nekuti paniki pache zvayo inokwanisa kunge ichikonzeresa makonsekwenzi ari negative akawanda kupfuura icho chirwere ichi. Asi tichitarisa maererano nyaya dzemamass gathering kana mapublic gathering, idanho rakanaka kuti pari zvino kana zvichikwanisika pamboavhoidwe mapublic gathering, nekuti kana takatarisa transmission yechirwere ichi chiri kukwanisa kutapuriranwa kubva kumunhu chichienda kumunhu, kunyanya kana pakaita contact pakati pe2-1. Saka I think nyika dzatora matanho iyayo dziroda kuenda pamberi pechirwere ichi kuti dzigare dzakagadzirira kuti pasaite mass infections from human to human. Maonero angu ini zvakanyanya kukosha ndezvekuti titedzere matanho ari kutaurwa neWHO. WHO iri kutaura kuti tasvika padecisive stage yekudhila necoronavirus. Mainfections hapana tarisiro yekuti achadzika kana kuti pachaonekwa mushonga nenguva shoma iri kuteera. Asi zviri kwatiri zviri kune nyika dzakasiyana siyana kuti dziite matanho ekuridusa mainfections aya through kukurudzira utsanana, kukurudzira kugeza maoko, kukurudzira the general public kuti kana uchinge waona uine masymptoms, uchinge watanga kunzwa kuti une fever, uchinge wanzwa kukosora, uchinge wanzwa masigns eflu, womhanya kuchipatara nechimbi chimbi kuti uongororwe kuti hauna here chirwere ichi.
Kuti tisarisawo gadziriro yeZimbabwe, muri kuona yakagadzirirawo zvakadii?
Statement yakaitwa naminista nezuro pavakabuda mukabineti vakataura yo kuti vanhu vachazenge vakuya kuZimbabwe vachibva kunyika dziri kunzi dzakaaffectwa necoronavirus vanofanira kunge vaine mamedical certificates akatorwa nana chiremba vanoshanda pazvipatara zvehurumende kunyika dzavari kubva. Saka tinoona riri danho rakanaka kuti rinokwanisa kutibatsira zvikuru kuti hapachangoti munhu wose anongopinda madiro munyika asi tisina umbowo hwekuti kumashure kwake kwaabva uku chirwere checoronavirus ichiri mari here kana kuti kwete.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare kuSweden naJonga Kandembiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Beauty Rita Nyampinga, mumwe wemadzimai ari kuremekedzwa nhasi muno muWashington DC pasi pechirongwa chinonzi Women of Courage. Mutori wenhau Marvelous Mhlanganya uye ari kumusangano uyu uye ari kutipa zviri kuitika pari zvino. Marvelous, mangwanani uri sei hako?
Aiwa, nasi tukutaura tiri kufara nekuti iko kuno tukutaura kwamaita Dr. Rita Nyampinga vawanikwa iwo vachipiwa ruremekedzo pakati pemadzimai anokwana iwo 12 vari kunzi iwo vakaita mabasa eushingi pasi rose. Saka nhasi Zimbabwe aiwa ranga riri zuva renyika yedu.
Mabiko aya ari kuitirwa kupi chaizvo?
Mabiko aya ari kuitirwa pamuzinda weUS State Department. Uyezve taona munyori mukuru, Secretary of State vaMichael Pompeo vari pano vachitaurawo vachirumbidza madzimai aya nemabasa avo eushingi wavanoti ivo vakaita. Sekuziva kwaunoita zvakare, chirongwa ichi chinotungamirwa zvakare naamai vanenge vari amai panguva iyoyo. Saka amai Melania Trump, mudzimai wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, vanga vari pachiitiko ichochi zvakare, uyezve ndo vawanikwa vachipa aya atingati mangwaro kana kuti macertificates kune madzimai aya tichisanganisira Dr. Rita Nyampinga. Vataura zvakare kuti chiitiko ichi chiri kuitika panguva iyo nemusi wesvondo kune zuva rekuremekedza madzimai. Saka vati izvi zviri kuvafadza, uyezve vakati iwo mabasa ari kuitwa nemadzimai eushingi aya America inovatsigira.
Saka vanenge vachitsvaga sei vavanoti ndoo madzimai anenge aine ushingi, tichiona kuti chirongwa ichi chaane makore 10 chichiitwa?
Vati ivo vanotarisa mabasa anenge achiitwa nevamwe kumaembasi akasiyana-siyana zvogarwa pasi vanenge vanominetwa pozowanikwa ipo pachisarudzwa mudzimai 1 anobva kunzvimbo idzi. Sekuziva kwamunoita munguva yapfuura takawana muzvare Justina Mukoko vachiwanawo mubayiro iwoyu, vakapiwa mubayiro uyu naamai Michelle Obama ipo pano zvakare paState Department nguva iyo vaObama vanga vari pachigaro.
Wataurawo kuti panga paine vanyarikani vanosanganisira ivo vaPompeo naamai Melania Trump. Pane zvavataurawo here nezvamabasa akabatwa naamai Nyampinga kana kuti vangotaura pamusoro pemadzimai aripo ese?
Vanga vari kutaura vakanangana nemadzimai aripo ese, asi vachitaura ivo kuti chanyanya kuita kuti madzimai aya akosheswe ushingi hwavo nekuti vati vamwe vacho vanotozowanikwa vachitorwa upenyu hwavo vari kuita mabasa ekuedza ivo kuti vawanikwe ivo vachirwira kodzero dzevamwe. Saka sarama Dr. Nyampinga rataurwa nekuti vaPompei vatotaura ivo kuti vakange vari kushanya muAfrica mazuva apfuuraya kunyange havo vasina kusvika kuZimbabwe, asi vakaona mabasa ari kubatwa nemadzimai vari musubsaharian Africa vachitiwo vakafadzwa chaizvo neushingi mune madzimai.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Marvelous,
aiwa, tichange tiri kudzoka tichizokupai zvakare panews dzedu dzemangwanani.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mutori wenhau Marvelous Mhlanganya uye ari kuState Department muno muWashington DC muri kupiwa mubayiro madzimai ane chitsama anosanganisira mumwe kuAfghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Burkina Faso, nevamwewo mubayiro yeushingi tichiti makorokoto kuna Dr. Beauty Nyampinga. Aiwa, vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai tichitarise musoro wenhau zvakare uye tichikuyeudzai kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzekurwisa chirwere chanetsa pasi rose checoronavirus. Misoro inawo muchidumbu, hurumende inoti ichange yave kurambidza vanhu kungoshanyira dzimwe nyika zvikuru dziri kunze kweAfrica dzine chirwere checoronavirus. Tashuka kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Dr. Yamina Praxidis Jeremiah munaudze isindebele.
Soko hizika tisenda baku VOA ndebele.